Msangano wafamba zvakanaka chaizvo. Now people came in their numbers and welcomed the first lady Zvinomutsindo. Zvokuti ataurawo mazvi anga achivaka vanhu. Obviously akataura nenyaya yefunctionalism, denounced it, which we agree with it. Akataura nenyaya ye unity, making reference kuna baba the late by VP Joshua Nkomo na baba President Mugabe, kuti vaka vanhu vava ne vision vakaona kuti vanofa kubatana, so we need to carry on with the spirit.
Asi muri kuona mashoko amai Mugabe achibatsira here mukuunza kubatana mubato reZANU PF?
Zvachose. That's why vanhu munhu wese angachida kuya kuzozvinzwira kuti mai vari kutaura vatsumbomuona tichitaura kumaTV. Asi nhasi vati rega vauya vozozvionera, because we had over 15,000 people during the week. It's not it's a very big number, you know, considering that we were anhu vanenge vari kumabasa.